Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 24/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho iri rinotenderwa kuti black market ikurisise nekuti demand yeforeign currency ichangoramba iriko. Saka demand ikangoramba iriko pasina supply yaka inoenderana kuformal system zvinoreva kuti vakawanda havana option but kuenda kublack market ikoko.
Hurumende inoti vanhu vave kungobvumidzwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika, kwete dhora rekuAmerica, rand, pula nedzimwe dzanga dzichishandiswa, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti hapana zvizhinji zvichachinja kumunhuwo zvake.
Indofai ndiyo nzira yakanaka zvekuti zvasara chemunhu kuti vachikondrora US dhora yogara iri mubhengi vakakondrora zvinoita kupinda kupi zvichiita zvokuti kana uchida kuitora unotoaplyavo kubhengi kwako kana kureserve bank.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose.
Tatora mukana wokuti tinome vamwe vanhu vava vatiri kuziva vari kuita izvozvo sedanho rekutanga mukurwisa nhau dzeuori, asi tisingagumire ipapo tichizopfuurira zvakare mberi tichizoita zvimwe zvinoita kuti nhau yeuori inge ichipera chekutanga mubato redu muhurumende pamwe chete nemunyika.
Vechidiki muZANUP vopomera vamwe vakuru vemubato ravo mhosva yekuita zveuori. Asi vamwe vari kupomerwa mhosva vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yamisa kushandiswa kwemari dzekune dzimwe nyika pakutenga nekutengeserana, uye inoti Zimbabwe dollar unova mubatanidzwa wemaRTGS dollars nemabond notes ndiyo mari yave kushandiswa chete munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube muchiziviso cheStatutory Instrument 142 of 2019 icho chaburitswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. Muchiziviso ichi vanwe vatiwo vaiva nemanostro foreign currency accounts vacharamba vachiwana mari dzavo iri mari yekunze sezvavagara vachiita. Vatiwo vaye vanotenga zvinhu kunze vacharambawo vachibhadhara mutero wekupinza zvinhu munyika kana kuti juti vachishandisa mari yekunze. Vanwe vati vatora danho iri mushure mokuona kuti vemabhizimisi vange vavi kutara mitengo yavo vachishandisa madhora ekuAmerica inove mari isingawanikwe neveruzhinji. Vatiwo vaiva nemari dzekunze vanokwanisa kudzichinja mumabhanga kana mumaberudi change. Mashoko avancuve atsikirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Saka US dollar yanga yatounza urombe kana kuti urombo munyika medu. Indofai ndiyo nzira yakanaka zvekuti zvasara chemunhu kuti vachikondrora US dollar yogara iri mubhengi vakakondrora zvinoita kupinda kupi zvichiita zvokuti kana uchida kuitora unotoaplyavo kubhengi kwako kana kureserve bank. Ndomuna izvo ndo zvakatonaka, ndo zvaita kuti zvoita kuti zvisununguke vanhu vazive zviripo. Chanetsa muZimbabwe hamuna discipline, ndo yanga yanetsa. Saka zvinhu zvese zvakangoenda manjeni nemanjeni zvongoita ngoti pano zvawada ndozvaunongoita zvaunenge wangofunga mumwema kuungoita zvinobatsira iwe chete nemhuri yako. Tokanganwa kuti tiri mhuri yakakura seZimbabwe yese 16 million people. Saka ndomuna izvo zvaitwa zvakanaka, asi zvoda kumanejwa, zvoda kukontroliwa, zvoda kuti vaive nemapurisa rangwari revoita simba ravo votarisa kuita sei navo vese vanenge vachiita kana maaccountants anoita zvese vaoperesa kuti
makaunzi ari kuchimbe mudzi zvakarura mhere.
Panyaya yekuti zvangaitwa nechimbi chimbi, vajokonya vati hurumende yange isingadi kungwadza vari kupa kuti zvinhu zvite manyamamire nerongo. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende ratoita kuti vanhu vaite chipatapata kumhanya kumabhengi kunotora mari yekunze yakaita semadhora ekuAmerica nemarands, sezvo vachitya kuti mari idzi dzinogona kuchinjwa kuitwa maRTGS dollars nehurumende.
Nhari kutya kuti mari dziri muFCA Nostro dzinogona kuzochinjwa dzoendeswa kumaRTGS nehurumende. Hongu hurumende yataura kuti hazvisi kuzoitika, but nenyaya yekungoti vanhu havana kuvimba nehurumende vari kungodzidzira kuti zvinogona kuitika sekudaro.
Dr. Chitambara vati semaonero avo, danho iri richaita kuti vemabhizimisi varambe vachitenga mari yekunze pamukoto, sezvo mumabhanga musina mari yekunze yakakwana.
Maonero angu, danho iri haritopindura kuti black market ikurisise nekuti dhimandi yeforeign currency changoramba iriko. Saka dhimandi ikangoramba iriko pasina supply yaka inoenderana kuformal system, zvinoreva kuti vanhu vakawanda havana option but kutoenda kublack market ikoko. Saka black market haigoni kupedzwa nedanho iri. Black market inotopedzwa chete kana ikonomi yako producer.
Vanotiwo kushandisa mari yemuno handiko kunoderedza mitengo, vachiti vanotarisira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira uye zvinhu zvichatanga kushayikwa muzvitoro. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kudzora Zimbabwean dollar kunogona kutokanganisa zvinhu zvakanyanya, sezvo vanhu vasina chivimbo nemari yemuno.
Saka zvichaita kuti dhora redu riwedzere kuderera, sezvo kushandiswa kwema US dollar kusingachabvumidzwi. Rimwe dambudziko richazoitikawo nderekuti zvimwe zvinhu zvakawanda zvinotengwa nevanotenga kunze zvinenge zvaakunetsa kuwanikwa, nekuti kuwana kwavo mari yachona yema US dollar kunenge kusisina kujeka nekuda kwezvaitwa izvi.
Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vaudza Studio 7 kuti vangatauri zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa nehurumende, vachiti vakamirira kunzwa zvikonzero zvaita kuti danho iri ritorwe. Kunyange hazvo zviri kunze kwemutemo kutengesa mari pamusika mutema, vanhu vakawanda nevemabhizimisi vari kushandisa musika uyu sezvo vachishaya mari iyi mumabhanga uye mutengo wayo wakaderera mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vechidiki veZanu PF nasi vaita musangano nevatori venhau vachitaura mazita evanhu vavanoti vari kuita zveuori, izvo vanoti zviri kudzosera kumashure urongwa hwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hwekurwisana neuori. Vazhinji vataurwa nevechidiki ava inhengo dzebato riri kutonga dzeZanu PF, uye vanosanganisirawo makurukota ehurumende nevaiva makurukota ehurumende pamwe nevanotungamira masangano akasiyana-siyana. Vataurwa vanosanganisa vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu uye vave chipangamazano chemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo, avo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori pavaive gurukota uye vakamboitawo gurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu vari kushanda kubato reZanu PF, gurukota rezvekushanyirwa kwezvinhu amai Priska Mupfumira pamwe nasachigaro wesangano rinogaya hupfu reZimbabwe Millers Association vatafadzwa musarara. Studio 7 yakundikana kubata vamwe vadomwa ava sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo, vamwe vachinzi vanga vari musangano. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muboka revechidiki reZanu PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu kuti tinzwe zvizhinji.
Sekunzwa kwamaita ichokwadi, tanga tiine press conference manherezuva ranhasi patanga tiri kutora danho sevechidiki kuburitsa pachena vanhu vatiri kuziva kuti vane mabasa ehuori avari kuita kana echimbavha avari kuita ari kukuvadza nyika uye kudzosera urongwa hwaPresident Mnangagwa hwekusimudza nyika ichienda mberi vari kuhudzosa kumashure. Saka tatora mukana wokuti tidome vamwe vanhu ivava vatiri kuziva vari kuita izvozvo sedanho rekutanga mukurwisa nhau dzeuori, asi tisingagumire ipapo tichizopfuurira zvakare mberi tichizoita zvimwe zvinoita kuti nhau yeuori inge ichipera, chekutanga mubato redu muhurumende pamwe chete nemunyika.
Pane vamadomawo here nemazita vemubato menyu vamungataura?
pane vanhu vadonwa pa press conference vane mazita anoti Comrade Joram Gumbo, Comrade Robert Mpofu, Comrade Priska Mpfumira. Ava ndivo vane zvigaro kuhurumende pamwe chete nekubato zvigaro zviri pamusoro. Asi kune vamwewo vechidiki vari kuita nhau dzekuchinja mari yekunze zviri pamutemo, kana aya atiri kuti makatels ari kuita zveforex. Kwadomwawo anonzi Mulungisi Moyo, Atwon Dlovu, Wayne Harrington, tinomuda Machakaire, John panonetsa Mangudya, Elizabeth Mchangwa, Neville Mchangwa, pamwe chete naWhitney Chifayo. Kwozoti kune vari muprivate sector maexecutives, kwadomwa Lisbon Munda, weinonzi Afri for Unifreight, Tafadzwa Mutsarara weGrain Millers Association of Zimbabwe, Chongai Mzinda weMinerals Mining Corporation of Zimbabwe, MCZ, Henrietta Rushwaya weZimbabwe Miners Federation, pamwe chete nevanonzi Dr. Shah vecompany inonzi PCD inoita zvemapharmaceuticals.
Makatadza here semusangano kugara pasi navo muchivataurira pamusoro penyaya iyi pane kuti muende kuvatori venhau?
Aiwa, no, zvazvinoita mukoma ndezvekuti dambudziko rimwe nerimwe rine masorovherwo arinoitwa. Makanzwa purezidendi vedu kubva kare vachibuda vachitaura kuti vanhu vari kuita mabasa euori siai, vanhu vari kuita mabasa euori siai, asi vanhu ava vanga vasiri kuteerera. Saka taona kuti sevanhu vachiri kuteerera kutaura kwapurezidendi kureva kuti vari kuzvidza bato. Saka isu sevechidiki tazviona zvakakodzera kuti aiwa, zviri nani titorane navo head on as a youth league, because ndo basa redu sevanguard reparty.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki reZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Jonga abatawo vaJoram Gumbo avanoti vashamiswa kwazvo nemashoko aya sezvo vasina pavakamboita zveuori basa ravo.
Hapana kana neuori huripo plus ndiri kuministry of transport, handibati mari, ndinenge ndiri minister, handina kana homwe yandinobata. Chandinongogona kuziva ini nechokutiko ndiri policy maker. Saka handisi kuziva kuti uori hwachona hwavanotaura hunenge huchibva pai. Vanhu vanongotevera zvinobva mukati momakuhwa. Handimbosori ndichirudza kana hope kana kumbozive vatiri kubvunza munhu asingazivi pamusoro penyaya yaanotaura kuti tinenge ataura chii. But kana vanga vachida kuti vangari vanhu vaingotaura kuti tsanangurai futi zvamakambotsanangura kuti ndege dzakatengwa sei. Vonotsvaga mapepa anonzi Hansard, vovaerenga kuona kuti muHansard pandaiva ndichiminister of transport ndakataura kuti ndege dzakatengwa mari yakati. Zvina mapepa ari kureserve bank zvakabhadharwa namamangunja zvakanakanaka zviri pamutemo. Hapana kana neuori ipapo. Saka nditombozivi kuti ndingatenga ndege hereni, ndinganoimharisa kumaurondo kana hapagoni kumara ndege kana hazviiti. Ha, zvinotonyadzisa.
Saka mati maziviswa here nezvenyaya iyoyi? Nokuti ivo vari kuti vazivisa vanhu ivavo uye vachavazivisa vachizotora matanho ekuvharira panze vanenge vachishandira pamahofisi emusangano.
Tisingazivi kana vana masimba achorwayo, nokuti inini chandinoziva ndechokuti ndiri kubva zvangu kumberingwa kwananaira kunochengeta muzukuru wangu wanga akashayikwa. Ndiri kutonzwa vamwe vakawana vari kundifonera vachitoti ko nyaya yaendege dzakudhara muchiri kuministry of transport yamakatsanangura iri kutsanangurwa iri kutaugwa namayuti mainzwa here ichinzi uori. Hapana kana uori, hapana uori hunoitikara. Dai vachibvunza vatange vapiwa marekodzi vagotsvaga zvakanaka nyaya kana vachitsvaga uori. Hapana kana uori hunongovapa pakutengwa kwendege idzodzo.
Avo vanga vari gurukota rinoshanda muhofisi yemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo vachitaura vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Panonzi pave nekusadonzera pamwe chete mumasangano evashandi vehurumende panyaya yekuramwa mabasa zvichitevera danho rinonzi rakatorwa nevamwe vashandi vari mubazi rezveutano reZimbabwe Nurses Association mudunhu reHarare rekumbosendeka parutivi urongwa hwekuramwa mabasa kutanga svondo rino zvichitevera musangano wavakaita nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapera. apo vamunangagwa vanonzi vakavimbisa kuti ivo mbune vachatarisa zvichemo zvavo uye vachazvigadzirisa kutanga mwedzi uno. Izvi zvinonzi zvaita kuti mamwe masangano evashandi vehurumende asendekewo parutivi pfungwa yekuramwa mabasa iyi vachida kuona kuti chii chakapakatirwa nemutungamiri wenyika. Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vave kutombo dzokera zvakare kunhengo dzavo kuti vanzwe danho rekutora zvitevera zvaitwa nemamwe masangano zvekumbosendeka kuratidzira izvi.
Nhasi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nokuti isu taifunga kuti kukanya hurangana matendera kurira hova maviri, ende tifunga kuti chitsungo chatakataura kuti hondo dzakawanda dzinoonewa navanhu vakabatana ndo chaizoitika. Saka vamwe vanasaura vedu vanenge vava kutiudza kuti vakaita musangano nemukuru wenyika vamunangagwa, musangano uyu watisina kudamwa nokuti isa tatoenda kunotengesa chitsungo chedu kuVictoria Falls, uko kwaisangana vakuru vemuzvikoro vatinoti maheadmaster 1800. Saka ndoko kwatanga tiri last Friday tichitaura navo tichitenderana. Saka mashoko akatanga kuuya nezuro kuti pane chibvumirano chakaitwa. Chibvumirano ichi hatinyatso kuchiziva kuti chakadini, asi zvinoratidza kuti mukuru wenyika wakapromisa kuti mari inouya within the next 10 days, zvinoreva kuti vashandi vehurumende vanenge vachizowana mari papayday yomuna July.
Ndevapi madzisawira amungataura vama maronga nawo kuratidzira kana kuramwa mabasa?
Isu taitaura nemunhu wese, vangawana zvina, vangawana zvina, hapana organization atanga tingatauri naye, nokuti taida kuti tiite mukombera pamwe chuma chomusikuru, nokuti matendera kurira hova maviri chara chimwe hachitonyinda, mukadzi umwe tipuka ndarayira. Saka taitaura navanhu vese zvavo vangava vari maworkers emugovernment.
Tinozwawo kuti mari yemuZimbabwe yakunzi yave kushanda, hapachabvumidzwa kunge muchishandisa mari yekunze. Imi maa muchichema muchiti moda kutambiriswa mari yekunze, munotii nedanho idzva iri?
Danho iri ndo rinonetsa, rokuti vana mutiri nyuve nana purezidendi vamunanangagwa apa ndo pavanonetsa kuti zvinhu zvavanoita ka vanenge vasina kukonsalta. Nyika chete inokwanisa kuenda mberi kana vanhu vachisheya vhizhini yamaleaders navavo vanotungamirirwa. Saka maleaders akangomuka akarota afunga kuti zvindo zvinoshanda tiende, hapana chinoshanda.
Avo vanga vari mutungamiri weptuz Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo sachigaro wesangano rinomirira vana mukoti vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo, avo vanoti nhengo dzavo dzichange dzichienda kumabasa mazuva maviri pasvondo kusvikira zvakavimbiswa nemutungamiri wenyika zvasadziswa.
Urongwa ihwo hwanga huripo, ende hurongwa hwanga hwachiedzerwa neHealth Apex, rinova bazi rinosanganisira vashandi vanoshanda muhurumende kuMinistry of Health vese. Isu sevamiririri vemanesi veZimbabwe Nurses Association takawana mukana wekusangana nemutungamiriri wenyika President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa neFriday musi wa21. Tavaona takavapa nyaya dzedu dzinosanganisira nyaya yemuhoro unohoriwa nevashandi, unohoriwa nemanesi edu, kuti mari yedu haichakwani. Takakwanisa futi kutaura zvimwe zvatakataura zvatanganga tichida kune mukuru, nekuti tanga tagara takabhuka kuona mukuru tichitaura nyaya dziri nursing related issues dzatanga tinadzo and takadzipresenta. Takafara kuti mutungamiriri wenyika vakateerera nyaya dzedu dzese, vakatipindura ngavataurira sekutaura kwandaita. And mukuru vakataura kuti ndazvinzwa, tichagadzirisa nyaya yenyu. We are going to announce the adjustment yuma salaries with effect from 1 July 2019. Asi tiri ipapo vashandi vedu manesi edu vachakwanisa ngavachienza kaviri pasvondo kuitira kuti kamari kavainako vaone kuti vangaita sei mamwe mazuva aya vechitsvagatsvaga kuti vaone kuya kubasa.
Ko, vatinonzwa kuti vedunhu reHarare vati havana matanha avari kuzotora, zvakasiyana sei neurongwa hwesangano?
Hapana veHarare vari kuti hapana urongwa hwavari kuzotora. Zvandiri kutaura zvinezvi ndo zviri kuitwa neveHarare nenyika yose.
Danho iri makari svitsa here kune vamwe masangano evashandi vehurumende?
Danho iri tarisvitsa nhasi. Taita inonzi Health Apex Meeting. Takasangana tese madhokota vanoshanda kumafamasi nevamwe vese marihabu vese vari muHealth Apex. Tazoita musangano nhasi. Tawirirana kuti takumbopa mukuru wenyika mukana sekuvimbisa kwavakatiita.
Avo vanga vari sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association vainodongo vari parunare muHarare naJonga Khandemiri weStudio 7. General Samuel Nsige, avo vanofungidzirwa kuti vaitungamira kuda kupidigurwa kwehurumende yeEthiopia, vanonzi vaurayiwa nemauto emunyika iyi nhasi. Vanhu vainge vaine pfuti vanonzi vanotsigira General Asamneu vakauraya mutungamiri wedunhu reAmhara vaAbamachu Mekonnen nechimwe chipangamazano chavo. Izvi zvakaitwa nemusi wemugovera. Mumwe mukuru wemauto akaurayiwawo muguta guru renyika iyi reAddis Ababa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika muzvinafundo Martin Rupia, vanoshanda nesangano reThe African Center for the Constructive Resolution of Disputes, avo vanoti zviri kuitika muEthiopia zviri kukonzerwa nekusawirirana kwemarudzi.
Zviri kuitika kuEthiopia zvakafanana nezvatakaona kuLesotho, uko kwatakaona vatungamiri vemauto vairi vachiurawa nemasoja avanotungamira. KuEthiopia, President Abiy varipo, vanyowani vakapinda, vari kuzama kugadziridza zviri kunetsana nemaanonzi marudzi akasiyana-siyana ari muEthiopia. So pavari kugadziridza ipapa, manetsanirana ari kuita marudzi akasiyana-siyana ndiwo ari kuda kurwa pachawo, iwo achidawo kurwisa hurumende inonzi Federal Government of Ethiopia. Ndo patakaona mutungamiri weimwe province, maprovinsi avanoita akafanana nefanga yekusouth Africa, yekuti anenge ane prime minister weiko kupresidenti weprovinsi iyoyo nezvakadaro, mumwe ndokuurawa ari meeting, mikomando ndokuzourayiwa kucapital city yaAddis Ababa paanga ari pamba pake achitandara nemumwe major general ari retired.
Ko izvi zvinorevei?
Izvi zvinorakidza kuti mamiriro ezvinhu muEthiopia iye zvino ari kutaridza kuti marudzi akasiyana-siyana achiri kukweshana nekupikidzana nezviri kuitwa naprezidendi mutsva akapinda uyo, President Abiy.
Muzvinafundo Martin Rupia vachitaura vari parunare kuDurban, South Africa. Tombokupai zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopikisa Mauritania vari kuronga kuratidzira vachipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo zvakapa kuti vaMohamed Ould Ghazouani vanzi ndivo vakakunda nemavhoti anosvika zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chinhu chakakosha zvikuru kuti vanhurume vave nechido chekuziva nyaya dzeutsanana munguva dzavanoita zvepabonde, kuitira kuti zvirwere zvepabonde zvisarambe zvichipararira munyika. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mumwe chiremba anoshandira kuUnited Bulawayo Hospitals uye ari nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai akazvitakura, Dr. Mishe Gororo, vanoti zvakakosha kuti vanhurume vatore matano akasimba mukuona kuti nyaya dzeutano hwakanaka dzachengetedzwa munguva dzavanenge vachiita zvepabonde. Dr. Gororo vanoti mamwe madzimai anokwanisa kutadza kunyatsotsanangurira varume vavo zvavanenge vaudzwa nenyanzvi, nokudaro zvakakosha kuti varume vange vari pamisangano inopa dzidziso dzakadai kuitira kuti vazvinzwire vega.
Saka even murume ngaave involved munyaya dzepamuviri, munyaya dzekuenda kunoonekwa kwemadzimai akazvitakura. Murume ngaave involved nekuti zvinguva ana mai kana vakuzoenda vachinotsanangura zvinhu izvi kumba, ana baba vanga vasipo, zvinogona kusanyatsodi, kusanyatsonzwisisika. Saka tiri kuti varume ngavaende. Uye zvakaonekwa zvakare, kune tsvagidzo zhinji dzakaratidza kuti vakadzi vari kusapotwa navarume vavo kana kuti vanoakambanwa kana kuti vanouya navarume vavo kusikuonekwa vaine pamwiri, vari likely kuya chusko monitwa kana kuonekwa ine pamiri uye vari likely kuti vanonodelivwa munzvimbo dzina vabatsiri vakatrainwa kana kuti ana mai ananyamukuta kana vaine support even nyaya dzefamily planning nyaya dzatukuti dzecontraception zvefamily planning izvi varume vakava involved imomo tinoona kuti uptake yemadzimai kana kugamuchiwa kwazvo namadzimai kunodiwa kuno improve kana varume vari involved.
Dr. Gororo vanoti mukadzi akauya ega kuzora pachirwere chepabonde anodzekera kumba onozadzwazve chirwere ichi nokuti murume wacho anenge asina kurapwa.
Mai vakazenge vakuenda kumba vega vachitindapiwa mushonga uyu kuti vachanyatsotsanangura hazvichadi hazvichanzwise uye panoita iye hatinoti even contact tracing yekuti mudzimai akauya aine chirwere chepabonde zvinguva zvine zvida kuti urape neshamwari yake yepabonde yacho saidhati hauti warapa uyu paanodzokera kumba unopiwa utachiona zvakare nababa vasara kumba izvozvozvo zvinogona kutiremerei madzimai kuti vachizodi vachizoende kumba vanozviudza kuna baba kuti andapiwa mapizza yamanzi mufanira wokunwa ivo vasingazivi kuti mapizza vari kupiwa ndiyei. Saka ndoda tiri kuti varume should be involved hasi zvamadzimai bedzi zvinhu izvi.
Chiremba ava vanotiwo hakuna mukadzi anofanira kufa nechirwere chegomarara repamuromo pechibereko icho chinokonzerwa neutachiwana hwehuman papilloma virus iyo inotapuriranwa pabonde.
Saka mukadzi wese tikuti mukadzi wese akuita zvepabonde anofanira kuwana access yekuti askrinwe. Why tiri kuti mukadzi akuita zvepabonde? Isu tinoziva kuti cervical cancer inokonzereswa neutachiona hweinonzi HPV, human papilloma virus. Uye human papilloma virus inotransmitwa kuti inotapuriranwa pabonde.
Dr. Gororo vanoti mukadzi wese zvake akuita nezvepabonde anofanirwa kuongororwa chirwere chegomarara repachibereko.
Zvatakaona in general ndezvekuti irigardless yekuti munhu ane makore mangani ave nenguva yakari kuti achiita zvepabonde, it's better kungoti mukadzi wese ari kuita zvepabonde ngauye tadi timuscreen.
Dr. Gororo vanoti chinhu chakakosha zvikuru kuti mudzimai azive zvinokonzera gomarara repachibereko uye kuti chirwere ichi chinoonekwa sei.
So zvakaita chibereko chemukadzi chine pati yekumusoro yatinoti muviri wechibereko unotakura mwana, kozoti nhengo iri kusasi yakabatana nechibereko is just part yechibereko ichochocho kwatinoti muromo wechibereko, iyoyo ndo yatinoti cervix. Saka cervix zvainoita iyi inogona kudevelopa cancer inotangira ipapo pamuromo wechibereko. But the good thing about cancer inotangira pamuromo wechibereko ndeyekuti isati yadevelopa kuti ioneke kuti yava cancer, inotipa tinoti malignant conditions kana kuti shanduko dzinotanga kuitika pamuromo wechibereko ipapo. Dzokuti kana tikatarisa tinogona kuziva kuti paakuda kutanga kudevelopa cancer.
Amai Maureen Masanzu vanomirira madzimai anorarama neHIV kumaShonaland Central vanoti chimwe chinhu chinotadzisa madzimai kuti aongororwe gomarara repamuromo wechibereko inyaya yekushaya mari dzokufambisa kuenda kuzvipatara. Asi Dr. Gororo vanoti bazi rezveutano riri kuedza neparinokwanisa napo kubatsira zvipatara nemakiriniki munyika kuitira kuti kuongororwa kwechirwere chegomarara repamuromo wechibereko kuve nyore. Hurumende yeAmerica kuburikidza nechirongwa cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief iri kubatsira Zimbabwe nemamiriyoni mashanu emadhora muchirongwa chokubatsira madzimai anorarama neHIV kuti akwanise kuongororwa pachena gomarara repamuromo wepachibereko. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa mitambo yenhabvu yeAFCON iri kutambirwa kuEgypt uko South Africa yairwaiyo 1-0 neIvory Coast. Mune mumwe mutambo uri kutambwa iko zvino Angola 0 Tunisia 0. Kozoti Mali ichatamba neMauritania nenguva dza10 manheru ano. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa danho rehurumende rekuti vanhu vashandise mari yemaRTGS chete. Ko, izvi zvinorevei panyaya yemitengo? Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz shortwave. Aiwa, vatereri, toti chinobhururuka chinomara. Iko zvino ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani, holamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo mhlaka 24 Nhlangula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
All that has changed is that the legal, the only legal term that domestic debt is now the domestic currency and not.
Also, kuguqukile ukuthi sesisebenzisa imali yakuleli hathi eyakwamanye amazwe.
Uhulumende wethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali zwakamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni kusukela lamhlanje.
Abantu sebeyifonela bekhuluma le ndaba yokuthi okwesikhathi nguminister of transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthenga sakwenza kona iflemachena emalaysia sadenga njani.
Intsha yebandla lezanu PF lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo i-corruption, kodwa ezinye ziyalandula lokhu. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithole usizo lemali yohlelo lokuphathisa omama lapho bezithwele baze bayebeletha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende lamhlanje wethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe ezifana ledola leMelika, iRand leSouth Africa, lePula leBotswana ukubhadalela indleko loba impahla evumela ukusetshenziswa kwedola leRTGS kuphela. Lokhu kutsho ukuba abeZimbabwe sebenzisa imali yaphandle ukuthenga impahla kwamanye amazwe kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthetho lo owethulwe namhlanje wethulwe ngumphathi ntambo wezemali esebenzisa ugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette ku Statutory Instrument 142 of 2019 kugqiba ukusetshenziswa kwemali yaphandle okwasungula ngomnyaka ka-2009 lapho idola lakuleli laselibhidlikile. Phezulu kwalokho ubika ukuba iholo lezisebenzi lizahlawulwa ngedola leRTGS okuyimali ezaqalisa ukubizwa ngokuthi lidola leZimbabwe. Uncube uthi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuthi osomabhizimusi besebefaka intengo zabo ngedola leMelika okuyimali engatholwa ngabanengi. Uqhubeke ethu Ncube abantu bayadubeka elizweni, ngakho ke uhulumende ukubone kufanele ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa lesi simo ngokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
All that has changed is that the legal, the only legal term that domestic debt is now the domestic currency and not.
Also kuguqukile ukuthi sesisebenzisa imali yakuleli hathi eyakwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi uma ufuna ukuthenga eZimbabwe ngemali yaphandle, kumele uyitshintshe ebhanga uBeirut change, uthenge okufunayo.
Their foreign currency into domestic currency and spend that whichever way they wish to spend.
Usaziso sinye umthuli uthe loba abalama-accounts emali zaphandle kwelizwe zama-nostro foreign accounts bazaqhubeka bethola imali zabo ngaleyo ndlela. Abathenga impahla phandle kwelizwe labo bazaqhubeka behlawula imithelo yokungena kwazo elizweni ngemali yaphandle. Umqondisi wenkampani elungisa ukudla e-United Refineries umnumzana Busamoyo upha umbono wakhe ngalomthetho.
Ebantwini abaningi vele bese sisebenzisa khona o-EcoCash labo CPIT, yikho esikubonayo njengosomabhizinisi SI-142 law.
Umfokamoyo uqhubeke ethi umthetho lo ulungele ukuthi uzaletha ukuzinza kwentengo elizweni okuzanceda ekuqedeni ingxabangxoza edalwe ukuthengiswa kwempahla ngemali eziningi kodwa usole ukulethwa ngomthetho we-SI 142 ngesivumbuvumbu ovuke usukhona namhlanje.
Njengoba umthetho ufike namhlanje ekuseni siwuthole ngama-9 sisakhangela ukuthi bathini esibathengiselayo yibo abasixwayisayo ukuthi sihambe ngayiphi indlela sikhangele umkambo wokuthengisa izinto ukuthi uzaphendula.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso emela abezitolo eZimbabwe Retailers Association umnumzana Danford Mtashu yena othi abakabi kwazi ukuthi lumthetho uzalani.
We are still studying the implications of the
sisazama ukuthi sikhangelisise ukuthi umbiko lo uzazala ngumoni ezitolo. Ngakho ke njengenhlanganiso sizethula umbiko usana.
Isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lesi sinqumo sikahulumende silakho ukwengeza ubunzima kusimo somnotho elizweni ngoba idola le-RTGS asila sisindo.
Ngibone ngani mina lokho kwenziwe ngumthuli Ncube kuyinto enzima kakhulu ngendaba yokuthi kuzayenza ukuthi i-economy ibe lobuzima obukhulu kakhulu. Into sezaqala ukuswelakala nasezitolo lapho ekade zitholakala khona, njalo sizabona ukuthi lokuyimadlana kwabo lokhu kuzabe lokhu kusiwa kusiya phambili kuzabe kungasayilutho.
Ingcwethi ezinculuna ezomnotho zithi loba ilizwe selisebenzisa imali eyodwa eZimbabwe dola kusoze kuncede ukulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe kwezenotho ngoba uZulu uzaqhubeka ethenga imali elesindwe esikhulu efana ledola leMelika kulokuthi ayigcine iRTGS ngoba izaqhubeka isiwa isindo sayo nsuku zonke kufanele lokwenzakala ngaphambilini kuka-2009. Lokhu kukhangelelwe njalo ukuqhelisa umkambo wemali wensitha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe, lokhu sikudaba lunye. UZulu wakobulawayo wamukele ngokudana langokwethuka okukhulu inyathelo elithethwe nguhulumende elokwalisa ukusebenza kwemali yakwamanye amazwe elizweni ngaphandle kwedola le-RTGS kuphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uveze imibono etshiyeneyo ngokumiswa kokusetshenziswa kwemali zwakamanye amazwe ngaphandle kwedola leZimbabwe elama-RTGS kuphela. Osomabhizimusi bebethi abasakwazi ukuthi bafake intengo zabo ngayiphi imali. Umnumzana Dumisani Nxumalo ongusomabhizimusi uthi kasakwazi ukuthi intengo zakhe azifake njani.
Into leyo yokuthi uhulumende evuke esithi i-USA or any foreign money ayisasebenzi iyandlimaza kakhulu. Manje ade sisebenzisa ibhondi ukuthi sithengise izinto zethu, but kunzima ngoba izinto zangikhona sizihoda nge-US dollar. So kuyaso kumele sithi singathengisa ngebhondi siqalise ukuyalidinga i-US, so mathwala lisasebenzi sokusilimaza kakhulu.
Umnumzana Mxolisi Dube omunye othenga lokuthengisa imali uthi lokhu kuza kwenza impahla zinyamalale ezitolo.
Abaleka mthuli le uyenza njengomuntu ongacabangiyo ngoba usefuna ukusipisela ku-2008. Into 1 zizashota ema-shops and lathi ngapha kithi osiphathele nama-rates ethu aseyakhwela vele.
Izisebenzi zikahulumende zithi kungcono kibo ngoba bevele besebenzisa imali yeZimbabwe. Unkosikazi Buhle Nyathi ongumongikazi osebenzela uhulumende ugcizelela kulokhu.
Mina ngibona ngani mhlawumbe ngenxa yokuzasiza thina ngoba khathesi uhluphade silalwa ngelokuthi thina besingenelisi ukuthi sithenge okuya ngaphi, uzathola ukuthi iholo lethu vele belingasakwani anything. So mhlawumbe nxa engenelisa ukuthi amendeni 1:1 yakhe le zinto zibe khona emashop, maybe thina ekade sivele siyisebenzi kahulumende sihole ibond note engxaye mhlawumbe kithi kubuya as a solution.
Omunye oyisakhamuzi sakobulawayo unkosazana Zandile Mpala uthi vele akakuzwisisi osokusenzakala.
Sika ku-understand maybe after 5 working days sesilama answers okwa now vela sibuzwa kusesezinews ezisirculata kuWhatsApp sifuna yena live upresident maybe nga explain asitshele ukuthi uzama ukuthini.
Iningi likaZulu liveze ukukhathazeka ngendlela udaba lwemali oluphathwa ngalo lakho konke okwenzakalayo kwezemnotho elizweni ethi kungaba ngcono ukuthi umongameli welizwe loba umphathi ntambo wezemali engenza isimemezelo esicacileyo emsakazweni yeradio lakubumabona kude ngalolu daba. Abantu baveza ukudana lobuhlungu abadibana labo empilweni kudalwa yisimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi mihla ngemihla intengo yempahla lokudla ikhuphuka izikhathi zonke ikakhulu nxa kusetshenziswa ibond note eliyilo eseliyimali yelizweni kusiba ngcono nxa umuntu engaba ledola lemelika ngoba kuyilo elingcono. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ebandla lezanu PFA Youth League lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Emhlanganweni owenzwe lentathelo izindaba lamhlanje esigodlweni sebandla eHarare, intsha le ithe inkokheli yebandla le ebalisa umnumzana Joram Gumbo, usibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangutya labanye kuzamele bengayi emsebenzini kusukela kusasa. Beze bazigeze amagama. Abanye abetheswa icala lokungethembeki ngabasebenza kunhlanganiso ezizimeleyo ababalisa umnumzana Sifiso Ndlovu othiwa ngusiphatheleni omkhulu kakhulu kobulawayo umnumzana Thinomdama Chakaire lomkhokheli wenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Msarara labanye. Sehlulekile ukukhuluma labanye abetheswa leli cala kodwa sa xoxa lo mnumzana Joram Gumbo.
Mizeyo, abantu sebengifonela bekhuluma le ndaba yokuthi okwesikhathi Minister of Transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthi engasakwenza kona ifulema chena eMalaysia sathenga njani. Ngakhuluma kuparlamente sathenga ifulema chena ezingu-4 laphayana ifulema chena eMalaysia zize zinyamalale igovernment yaseMalaysia yayisisithi yona isisithengisa into ezayo ER200 777 but bafuna ukusithengisela le 70 million zingu-4. Uhulumende yodwa kumele ukuthi abhadale 70 million ukuthi athenge amafulemethini angu-4. Azange sikwanise njenge-government ukuthi babhadale. Kunjalo njalo mina vele angibambe imali. Imali yayibhadala ngo-governor. Waphonga ukubhadala imali yokuthi athenge 2 amafulemethini. Sahluleka ukuthi sithenge zonke amafulemethini angu-4. So angazi ukuthi bakhulumani indaba leyi u-president uyayazi mina ngangireporter kuye singu-vice president. So angazi ukuthi bakhuluma phezulu kwani bangaze abasibuzanga ukuthi indaba yahamba njani but ku-parliament ikhona sayikhuluma akulalacala akulalandaba akulalacala.
Ye manje balazisile yini njengoba sizwa besithi bazalivalela ama-office?
Ngingazi ukuthi amandla lawa bazafiwa baya wathatha ngapi baphiwa ngubani kulo president umkhulu wepati ngu-president and u-president nguye ongatshela mina ukuthi uGumbo ulecala and njengoba ngisithi mina u-president uyayazi indaba yangikhona and i-frematina lezi ezintu ziyazakala elizweni ukuthi sathe ngiyifrematina ezimbili sahluleke ukuthenga zonke zingu-4 ngoba sahluleke ukuthi sibhadale $70 million. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani baphonga ukufana nje ngathi zihlani bayahlanya.
Lo-ke ngumnumzana Joram Gumbo isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule ngokusemthethweni umhlangano ojonge ukuhlela indlela yokuthola inzuzo evela kunyamazana zendle Wildlife Economy Summit. Evula lomhlangano Mnangagwa uthe ilizwe lilako ukuthola inzuzo enenga kakhulu kunyamazana zendle nxa kungafakwa imigoqo ethile. Lomhlangano ukhangelelwe ukugcitshwa kusasa. Sixoxele lentatheli izindaba umgcini moyo obesemhlanganweni lo ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo.
Umhlangano lo ngumhlangano ohlanganisa amazwe amaningi atshiyeneyo asuka e-Africa ukwenzela ukuthi kuthole amacebo okubona ukuthi abantu be-Africa bengaba lamathuba anjani ukuthi be-benefit from inzuzo ekhona nxa inzuzo ekhona from i-wildlife in Africa.
Ikhona yini inkokheli yamanye amazwe njengoba sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozavula lomhlangano?
Umhlangano usuvuliwe, uvulwe ekuseni, uvuliwe ngupresident uMnangagwa, then abanye ade bekhona bekulo president uMayisisi weBotswana, lo president weNamibia, then lo president weZambia, then upresident weAngola asakwanisa ngokufika okumelelwe by one of umemelelwe ngu-ambassador wakhe oweAngola. Opening ceremony yenziwe ekuseni. Then amazwe akhona nje kathi thiwananzelele akhona kule Kenya, kulabantu abavele eGaboni, kulabanye abe-Algeria, then kulabanye beZambia, kulabanye abeNamibia, kulathi abeZimbabwe, inamazwe nje labeBotswana and labeNigeria, namanye nje engasaqambanga kathesi.
Manje umhlangano lo ukhangelelwe ukuthi uzaphuma lezibopho ezinjani kakhulu nxa sikhangela ukubana amazwe angentshonalanga ayavimba ezinye into ezifuna ukwenziwa ngamazwe afana leZimbabwe, ukufana lokubulawa kwendlovu lokunye kunjalo.
Indaba le yokubulawa kwendlovu lokuthengiswa kwe-ivory kuyakhulunywa kabanzi. I think okuzayenzakala from umhlangano lo, njengoba kungumhlangano wokuqala vele ukuthi uyenzakale, yabe kungumhlangano okuthi ama-members ama-countries wonke la Africa sezaba le-one voice to make sure ukuthi i-message yokuthi how can we benefit nezama-Africans iphume kuhle.
Lo-ke ngumgcini moyo intathela izindaba obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Live Talk lamhlanje sixoxa ngomthetho osanda kuthiwa ozabamba abantu ngamandla ukuthi bengasavunyelwa ukusebenzisa imali yakamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni ngaphandle kwedola leZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli weqembu labantu abazame ukugenqula uhulumende wesigaba se-Amhara State kwele Ethiopia, uGeneral Asimwe Tike, ubikwa esedutshulwe wafa. Umtshutshisi omkhulu kuleso sigaba ohlaselwe ngabantu bakaTike, uMikradu Hebete, ubikwa laye esefile ngamanxeba athole ekuhlaselweni lokhu. Amadoda akade ehlome ngemibhobho abikwa ehlasele idolobho leBahiada ngomgqibelo abulala umongameli waleso sigaba uAmbatsheo Mekonnen kanye lomcebisi wakhe omkhulu. Kuze kwazakala izolo ukuthi ube ngumqondisi wezomvikela uGeneral Asimwe Amhara obekhokhela imizamo yokugenqula uhulumende. Ihofisi yommeli weMelika kwele Ethiopia yethule umbiko wokwethuswa lwangokudana ngalesi sehlakalo isithi imali uhulumende welo Ethiopia kulokhu okwehlele leli lizwe. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithole usizo lwemali yohlelo lokuphathiswa omama lapho bezithwele baze bayebeletha. Omama bakhangelelwe uhlawula idola elilodwa ukuze bangene uhlelo lolu lapho bebhalisela ukubeletha babe sebethola usizo lokwelatshwa kungelambadalo kuze kuyefika iviki yesithupha ngemva kokuba sebebelethile. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni weGender Links, umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, uthe uhlelo lokunceda omama abazithweleyo kungelambadalo luyaqala ngenyanga ezayo emakilinika ayisithupha, luqhubeke okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo.
Kulohlelo lokuncedisa omama abazithweleyo ukuthi nxa bezobeletha kobulawayo, ikakhulu labo abasemaklinikhi engingabala ngithi iNkulumane, iDr Shenani, iNketha, iChabalala leMaqhawe kunye lePhelandaba, omama abahlala kulezo ndawo abazithweleyo abazabhalisa emaklinikhi babhalisa ngedola. Kuleyo dola kuzabe kusitsho ukuthi bazahlolwa bengakabelethi, babelethe ekliniki yethu iNkulumane kumbe iPhelandaba. Nxa kulesidingo sokudluliselwa empilo, bazadluliselwa empilo ngayo leyo dola. Bese kusithi nxa bangabeletha empilo, ndleko ezizafuneka empilo lazo ziyabe zikuleyo dola.
UDokotela Sibanda wengeze ethi uhlelo lolu luthole izigidi ezithile zamadola eMelika abazabelana ledolobho leHarare ebhanga lomhlaba eleWorld Bank.
Uhlelo lolu lule mali engange 1 million yamadola aseMelika ngeyakobulawayo leHarare.
USibanda uthi imali izanikezwa amakilinika ayiwo azabona ukuthi ingasetshenziswa ngayiphi indlela.
Uncedo lokabili, ikliniki ephatheka kulolu hlelo, into yokuqala ilalokho okuthiwa yi-Committee Health Center Committee. Kuleyi committee kukhangelelwe ukuthi imali leyi ezabhadalwa yi-World Bank izakuya ekliniki, kayibuyi kudepartment, kayizi kukhansili njengokhansili wonke jikelele, but bazabe bele akhawunti yabo bona njenge-Health Center Committee yaleyo kliniki. Leyo mali abazabe beyitholile bazayisebenzisa njengalokho bebona kufanele. Okunye futhi okwenzakalayo kuleyo imali yikuthi ngaphandle kokuthi lithole imali ngokuthi libhalise omama abangaki, kule mali yalokho okuthiwa yi-quality, kusitsho ukuthi kambe indlela yokuphatha izisebenzi lokunakekela izisebenzi kunye lokuhlanzeka kwesibhedlela lokuthi kuphatheke kanjani, konke kukhanya kungokohlonze oluphezulu yini. Kuthi nxa ungena esibhedlela sakhona uzizwa ungena endaweni ephethwe kuhle yini, esingathi i-quality of care and i-quality of the environment. Kule mihlomelo leyo mihlomelo ilipha imali ethile. Ngakho ikomiti kusho ukuthi ezasebenza kakhulu, ezabona amaguma kumbe amagceke aleyo kliniki ahlanzekile, njalo i-equipment kumbe izinto ezisetshenziswayo ekliniki lapha ngezohlonzo oluphezulu izathola imiklomelo. Leyo mklomelo izabapha imali, yiyo leyo mali abazayisebenzisa ukuthi benze ikliniki ibe ngcono. Esikhathini esedluleyo, ngoba lolu hlelo kaluqali, amakliniki amaningi abalakho ukuthi alungise amafasteli, alungise amafensi, amanye akha lamashedi awokulindela laba abantu abalindele ukubonwa, singathi ngama-waiting sheds. Ngaleyo mali kwathengwa lezitulo zokuhlala ezabongikazi kunye lembheda yama-patients.
Unkosikazi Veronica Ndlovu obelethele ekilinika yeLuveve uthi yena uhlawule amachumi amathathu amadola. Ibhanga lomhlaba ele World Bank okwamanje lisiza amazwe angamachumi amahlanu, njalo iZimbabwe ngelinye lamazwe la. Ucwaningo olwenziwa iWorld Bank luveze ukuba omama abedlula amakhulu ayisifica mine mibili baphelela ngumphefumulo ngelanga lapho bebeletha emhlabeni jikelele, ikakhulu emazweni asezwekazi le-Afrika ngakho lolu hlelo ngeminye yemizamo yokwehlisa leli nani. Lolu ncedo luzasiza ukuphathisa omama abaphuma emulini eziswelayo ukuthi bengagcini bebanjwa ngamandla ukubelethela emakhaya kungela abezempilakahle abanganceda nxa sokube lenkinga. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwezemidlalo, awaqalanga kuhle amaqembu amela umhlubulo wangezansi yezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-AFCON njengoba amaqembu athi eleZimbabwe, Namibia kanye le-South Africa enqotshwe emidlalweni yawo eyakuqala kwathi ele-Madagascar laba nguchiki lobhanqa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emncintiswano nokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika elaziwa ngegama elithi Warriors yilo elibe ngumqali wesizima ngolwesihlanu mhla imidlalo yalonyaka isungulwa, njalo elinqotshwe nge-1 kanye liqembu elimela ilizwe eliqoqa imidlalo ele-Egypt. IZimbabwe le-Egypt ngamaqembu akusibaya sika-Group A, njalo komunye umdlalo wesibaya esifanayo iqembu le-Uganda linqobe le-Democratic Republic of Congo nge-2 kanye elinye iqembu elisuka kulomhlubulo wangezansi kwezwekazi lase-Afrika ele-Madagascar likusibaya sika-Group B, njalo libe ngutshiki lobhanqa 2-2 lelegini. Kuthi emdlalweni wesibaya esifanayo iqembu le-Nigeria linqobe le-Burundi nge-1 kanye. Kumidlalo yesibaya sika-Group C iqembu le-Senegal linqobe le-Tanzania nge-2 kanye, kuthi ele-Algeria litshaye le-Kenya nge-2 kanye njalo. Kusibaya sika-Group D iqembu le-Namibia litshaye nge-1 kanye liqembu le-Morocco ngensonto, ikanti emdlalweni odlalwe namhla iqembu le-Ivory Coast litshaye le-South Africa nge-1 kanye. Loba kunjalo umgadli njalo ngukapteni weqembu leZimbabwe uKnowledge Msona uthi amathuba asasekhona ukuba iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
Ithuba siseselalo. Singayithatha imiklomelo eyisithupha kumidlalo yethu emibili elandelayo, kodwa kumele siqale ngokukhangela umdlalo wethu wakuqala ukuze sibekwazi ukuba yini ebesikwenza kuhle lokuthi yini okumele siyilungisise. Okuhle kuyabe kumele sikhubekele phambili sikwenza emidlalweni wethu le-Uganda. Nxa singadlala ngendlela esidlala ngayo emdlalweni wakuqala, sibe sesilungisa ikakhulu phambili kwegedi, singenelisa ukuthola yonke imiklomelo emdlalweni wethu olandelayo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele Uganda emdlalweni walo wesibili ngolwesithathu, ukuthi komunye umdlalo wesibaya sika-Group A iqembu le-Egypt lizadibana lele Democratic Republic of Congo. Iqembu le-Uganda yilo lihlezi phezu kwesibaya sika-Group A lile miklomelo emithathu kulinani eliphethwe liqembu le-Egypt, kodwa lona ele-Uganda lihlezi phezulu ngoba lihlohle kabili ukuthi ele-Egypt lihlohle kanye. Iqembu leZimbabwe ngokwesine ukuba liphatheke kumncintiswano we-AFCON, njalo kalizake lidlule kusigaba sezibaya kuyo yonke imncintiswano eselaphatheka kuyo. Kweminye imidlalo ekhona namhla, iqembu le-Tunisia lidlala lele-Angola, kuthi ele-Mali lizadibana lele-Mauritania. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Matopoza ingoma ethiwa sinazo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende usethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni. Intsha yebandla lezanu PF lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo, i-corruption. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande ngilichiya ku Studio 7 Live Talk lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo 6:30 lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.